Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 31 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndichikushuvirai kuti muve negore dzvara 2025. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. Hurumende inowedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore 65 kuenda pamakore 40. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongo werufu wabviswa kubva mubumbiro remitemo yenyika zvichitevera kusainwa kwakaitwa bhiri rekuwandudza mutemo uyu nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zvichireva kuti hakuchina munhu achatongerwa rufu kana akapara mhosva yekuuraya kana kuponda. Izvi zvaive kurevawo kuti vasungwa vose vakanga vatongerwa rufu vari mumajere emunyika vave kubvisirwa mitongo iyi. Asi kune vamwe vane maonero ekuti mutemo uyu waisafanirwa kuwandudzwa vachiti mutongo werufu waibatsira kuderedza mhosva dzekupondana. Hatina kukwanisa kubata gurukota razvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo.
Ya dano hii te wana nimira kudre jivano it's a welcome development. Na uti death penalty diumwe nyaya ya ineka kuti yaifu wakwe ya kabiswa pane nguwa. Saka dano raitwa hiri ne urumende yeku saina biri rori hiri kutirie mtemo. Tingati pa zunu zese. Sa tingati kana pa mtemo yesi ya tingati hiri progressive. Izizi zino puwa oku urumende kuti aiwa apapa. Vagona nekuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuwandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Ya avo ndo vamwe vai vava vachinzi vaisapota death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofa kuve ichiita kuti vamwe vanhu vasave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu. But pane maungororo aiita zvinhu kushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye tichiita sabhaibheri kana kuti even papa zvinhu zvese. But iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nango zvayo yanga iripo. Statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwauchita vanhu hakuzi kudzikira especially tichiita zvavo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa. But now kubvisa kwaitwa death penalty I think yaakufocusa more on kuva corrective kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho. Nekuti kuuraya zvako kunhu kwangakaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu ndiona senge zvinhu zvakadai so zvofanira kuva zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidzisiwa especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvaakurevei izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vateereri?
Pana chiverenga mutemo wacho specifically section 7 inotaura nezve amendment, iri kutaura kuti kana panga pane munhu anga akatongerwa under the Death Penalty Act as of December uno uyu padzikoswa mutemo, yese mutongo iyoyo yasuspendwa. So amendisei kuti hapachisina munhu achave achiurawa muZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti yawedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kana kuti kuenda pamapenjeni, kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe kubva mangwana ndira 1 2025. Izvi zvaziviswa nePublic Service Commission ichiti yasvika padanho iri mushure mekuwirirana nemakurukota ezvemari pamwe negurukota rezvevashandi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDevti Dzatsunga kuti tinzwe kuti sevashandi vehurumende vari kutambira sei danho iri.
Isu danho iri tatongorionawo rakubuda mumapepa nawo. Tisati tagara pasi kuti timbori ongorora kuti rinorevei. Saka zvandireke ndichitaura pano zvimwe zvandingoonawo semunoshandira vashandi, asi ndinotarisira kuti tichazogara pasi tonzera kuti zvakamira sei. Zvakadaro ndingada kungoti idanho hongu ratakambotaura nezvaro paretirement conference. Zvakabuda izvozvo zvokuti paiva pane muono wokuti kune vanhu vakawanda vanoretire kana kuti age 65, asi vachine zvavanokwanisa kukondita zvokuti vanogona kutova vanhu vokuti kana tikatarira pavari vanogona kunge vari vanhu vanogona kuzobatsira nyika mune zvimwewo kuburikidza experience yavanenge vanayo. Saka zvinhu zvakangoita sokuti vanhu vakatenderana kuti dzimwe nguva tinongorasha vanhu tikatarira chero takatarira kuhurumende zvikuru kumapoliticians tinoona vazhinji vanotongoita sevachatotwa varipo. Iko zvino tikatarira mukuru wenyika chaiche tinotoona vari kutoshanda zvakanaka, asi vava nemakore anotodarika makumi masere.
Asi rine nzira yarinobatsirawo nayo here vashandi pamari dzavo dzemudyandigere? Nokuti tinoona vakawanda vanenge vachizongoramba vachitambura kunyange vasiya mabasa.
Ndingati iko zvino kune nhaurirano huru iri kuitika pakati pedu sevashandi nevatinoshandira kureva hurumende yedu maererano nenyaya yemudyandigere. Tirikuona sokuti pane zviri kuitika zvatiri kufunga kuti zvinogona kuzonakira vashandi maererano nemudyandigere. Saka handioni zvinhu zvinhu zvingava zvajeka, asi munhu wese ari kufunga kuti mapenjeni omboitwa sei kuti vanhu vasati kana vapedza basa votoita sokutoti zvino vakundorashwa kuinda kumakuva.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDevti Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti musi wa9 ndira uchange uri zuva rekuchema vaimbo vemutungamiri wenyika vaJimmy Carter avakashaya nemusi wesvondo. VaBiden vakati mahofisi ese hurumende achange akavharwa senzira yekuvaremekedza. VaCarter vakanga vaine makore zana pavakashaya. chimwe chizvaura cheZimbabwe chakamboshanda kukata center uye vari muongorori wenhau dzematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanoti zviri kuitwa izvi zvakanaka chose sezvo vakata vakaita mabasa akabatsira pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 naDr. Dendere.
Ndizvo zvinowanzoitwa pamutemo. Ndaona kuti vanhu vazhinji vanga vachitiko zviri kuitika sei kune inauguration. Isu vakadzidza history tikati tinoyeudzidza vanhu kuti panguva yeinauguration yavaNixon vaTruman vakanga vachangobva kufa. Zvekuti painauguration yavaNixon maflag akanga ari at half mast, mafederal buildings akanga akavharwa nguva yachona. Saka ndizvo zvinoitwa kana aimbova mukuru wenyika ashayika.
Tinoona kuti imi makamboshanda nehofisi yavakata. Mungatitsanangurira nhoroondo yenyu here?
Hongu, pandakanga ndiri kuuniversity ndiri mugore rangu rechitatu ndakaita iyo inonzi the Carter Center Internship yavanotora vana vechikoro vekumayunivhesiti yakasiyana-siyana vanoratidza kuti vari interested nezvemaelections kana matongerwo enyika. Ndiri ikoko basa rangu raiva pekutanga ndaishandira team yavo yaiita nezvepenyu hwemapalestinians and chitizvo bhuku ravo rinonzi Peace Not Apartheid ranga richangobva kubuda rakakonzeresa controversy yakanyanya chaizvo. Kuru vamwe vavaishandawo navo vakanga vatosiya basa vachiti ivo havadi kubatikana munyaya dzeIsrael Palestine. Ndichibva ipapo ndakazoshanda election ya 2007 yekuSierra Leone. Kana vamwe vacharangarira election iyo yakanga yakaoma chaizvo. Takabatsira veAfrica Union neObserver mission yavo kuenda ikoko. Ndapedza izvozvo ndakadzokera kuchikoro. Asi makore anotiera ndaishedzwa pano nepapo kukata center.
Mungati vangarangarirwe sei nyanya nevari kunzvimbo dzakadai seZimbabwe?
Zimbabwe kunyanya muna 1980 patakawana kushitonga kwedu kuzere President Carter ndovakanga vari president kuno kuAmerica vachibva vainvita President Robert Mugabe kuya kuno kuWhite House. Saka inininiwo pandakanga ndiri kukata center takataura nguva zhinji nemaonero avaita Zimbabwe kuma 1980s ikoko vachiti ivo vakanga vane hope chaizvo yekuti zvinhu zvichanakira Zimbabwe. Munhu anosupporta mahuman rights nedemocracy ndipo pavakazengevopesana naPresident Robert Mugabe ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paWellesley College kuBoston Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wefodya wegore rino uchiri kure kuti dzione kuti gohwo richabuda zvakadii sezvo varimi vari kutanga kutokohwa iye zvino. Izvi zvinotevera mashoko eTobacco Industry and Marketing Board TIMB ekuti vari kutarisira gohwo rakakura kusvika kumatani mamiriyoni mazana matatu efodya izvo zvisati zvamboitika munyika kana mudunhu rose reAfrica. Gore rapera Zimbabwe yakawana fodya inosvika matani mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu. Mutemo wekurimwa kwefodya unoti zuva rekupedzisira kudyara fodya pamwaka ndi 15 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa divi reTIMB sezvo mutauriri waro amai Chelesani Moyo Tsarwe vaudza Studio 7 kuti vari pazororo. Asi vanoongorora zvekurimwa kwefodya vari chipanga mazano chevarimi musangano reTobacco Farmers Talk vaFinias Makomberanwa vati gohwo rinogona kutodzikira mwaka uno nekuda kwekushomeka kwemvura. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvans Zininga weStudio 7.
Mwaka wedu wegore rino ra24-25 tobacco production season wakatanga zvakanaka patakaita mafeedback edu muna June nekuzotanga vakaita madiridziro muna September. Ava ndivo vanga vane mvura. Tinoona mainly commercial farmers and then vashoma masmall scale farmers ndivo vakadyara. Agaretsconsabitanzo1September vaakutanga kukohwa pari zvino.
Zvitarisiro ziri kutaurika tichitarisa mafambiro ari kuita mwaka iwoyu munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno
ikona mamirira zvakaita izvo ndeyekuti nhasi ndipedwa ndichidemba vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara fodya kare asi tichitarisa kuti vazhinji vavo kwese kumarch central kumarch west kumanicaland saka ita dambudziko rekuti izokubva nesuwa muna 12 November zvichienda mberi kusvika mwedzi wapera hakuna kuzombonaye nekuti hatina kuzombonaye mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndimwe mbeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva uye mukatarisa semadiridziyo pane vanhu vakaita vanoita rumbo rakanaka yekuti izvo vakakushaya mvura yakakwana ikaramba ichidirika iyo yakafa zvakare pari zvino izvi handifunge kuti tine a true picture yekuti izvo tadyara fodya yakawanda sei ende sematauro andiri kuita anaya mangwana musi wa1 January hazvichanise kuti tinoonawo mamwe vachitodyara fodya
kurudziro nepavane mwaka pari zvino ndeyekuti kudii
pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai nekuti mvura ichauya according to expert opinion varinge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda sazva iri mvura iriuya yakawandisaa ngatikodyarai uye tadyara ngatitarisirei kuti izvo tinokwanisa kuita back topping yemesamiriro kusvika kuma 2022 zvatajairako nekuti mwaka wedu waamushoma
vanga vari vanongorora zvekurimwa kwefodya vari chipangamazano musangano reTobacco Farmer Talk vaFinas Mukomberanwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France nasi yati yakarwisa nemuchadenga nzvimbo dzechikwata cheIslamic State muSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muFrance vaSebastien Lecornu vataura izvi padandemutande reX vachiti kurwisa uku kwakaitika nesvondo asi havana kujekesa kuti kwakaitikira kupi kwacho muSyria. Kurwisa kweFrance uku kunotevera kwakawanda kwaiitwa neAmerica munzvimbo dzeIslamic State mumasvondo adarika kubva zvabviswa pachigaro mutungamiri weSyria vaBashar al-Assad nevakapandukira hurumende. Vakuru vakuru muRussia nhasi vati zvipenga zvakabva kudrone yeUkraine rakaparadzwa zvakadonhera panzvimbo inochengeterwa mafuta iri muSmolensk zvakakonzera moto. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muRussia rati rakapfuura nekudonhedza madrone makumi matanhatu nemasere eUkraine usiku hwose kusanganisira 10 pamusoro peSmolensk. Apo gore ra2024 rasvika kumagumo nhasi kune vechidiki vakawanda vanoti havaone gore ra2025 richiunza mikana inoita kuti upenyu hwavo husimukire. Asi vamwe vanoti gore ra2025 richavaunzira mhanza yakanaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Baba vechidiki vanogara mumusha weHopley muHarare vaJoseph Tapera vanoti havaoni 2025 ichiunza rombo rakanaka kune vechidiki vakaita saivo nevamwe.
2025 gore rakaoma zvikuru. Tinotoda kutoshinga nokuti zvinhu zvacho zvese zvatichifungidzira kuti zvinogona kunge zvava kuita zvirinani. Manyamamire nerongo. Mabasa akutopera tikatarisa zvipatara hakusina mishonga. Saka 2025 gore rinotoda nyasha dzaMwari.
Mumwe wechidiki muHarare muzvare Besta Chandata vanoti havaoniwo remangwana revechidiki rakajeka nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Vechidiki vacho havasi kukwanisa kuitawo zvinoraramisa mabhizimusi anga vararamisa. Mazhinji avari kuita acho tongoti mari yavari kubata ndoyo iri kuvasustaina, ndoyo yavari kubvo vadyawo yatoti hand to mouth. Kuchengetedza mari parutivi kuitira ramangwana hapana zvakadaro. Upenyu kuramba uchioma zuva nezuva. Vakashanda ndoo vakashanda kare. Zvino izvi hanjuga dzakarema.
Asi mumwe wechidiki uye vari mukuru wesangano revarimi vechidiki reZimbabwe Young Farmers Trust vaJosephat Tanga vanoti vanoona kurima kuchisimudzira vechidiki vakawanda mugore ra 2025 kana vakashandisa mikana yavanoti iri kuwaniswa nehurumende.
Takanangana ne waro wakaparwa na president Willen Title Deeds zvorati ma youth ese vane mukana vekutora zvikwereti nekupiwa zvibatiso kuma bank iyatoti bankability. Saka zvakurakidza kuti ma youth edu ane mukana vekurima nekuwandudza upenyu hwavo zvakanaka.
Asi kunyange vechidiki vachida kuita zvose zvavangakwanisa kuita mukuzvisimudzira, vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepa University of Zimbabwe vaAlan Chipoi, vanoti shungu dzese idzi dzichadzipwa nemitero mitsva yakadzikwa nehurumende.
Mukazvitarisa munoona kuti vechidiki munyika yeZimbabwe havasi formally employed, vanozviitira vega, vanozvishandira nemaoko avo. Asi tiri kuona vamutuli muve vananaira zvakare kuendera zvese zviri kuitwa nevechidiki vachienda kunokwidza mataxis. Saka izvozvo zviri pachena kuti ramangwana revechidiki mugore ra 2025 rakaminama harina kujeka.
Sangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations rinoti mutsvakiridzo dzakaitwa zvakabuda pachena kuti nekuda kwemikana mishoma munyika vechidiki vakawanda vane pfungwa dzekunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Asi gurukota rezvevechidiki vatino machakaire vanoti vechidiki vasagarira maoko muna 2025.
Kubva patakatanga kuna chikoro vabereki vedu kuma 80s kuma 90s vaingochema kuti zvinhu zvakaoma, hapana parinozombonzira kapfawa kana kuti rakaoma. Iwe pfungwa dzako nemaoko ako ndo zvichataura kuti gore rakaoma here kuti rakanoti rakapfawa.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki uye ari mutungamiri wevechidiki mubato rezanu PF vaPeter Matangi vanoti hurumende inofanira kutora matanho makuru kuitira kuti upenyu hwevechidiki hukwanise kusimudzirwa muna 2025.
Angava mabhizimusi, ingava mikana yekuvandudza upenyu hwavo zviwanikwa zvichisapotwa zvakare tichitarisira kuti kunyange budget rakapiwa kuministry of youth ringe richikwanisa kushandiswa rakanangana nekusimudzirwa kwemukana wevechidiki. Ndo zvatinongotarisira nekuti takaona gore ratapfuura ranga risina zvakanyanya zvikuru kune vechidiki.
Vamwe vechidiki vakafanana nava Steven Sakozi Chuma vaimbotungamira vechidiki vemubato reTriple C vanotiwo mikana yekusimudzira vechidiki muna 2025 inofanirwawo kuendeswa kune vanhu vose, kwete zvanga zvichiitika mugore ra 2024 zvekuti yaiwandira kuboka rimwe chete rezvematongerwo enyika rinova riri kutonga reZANU PF. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 sezvo paine tarisiro yekuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uno wekurima. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zvekurima dziri kuti tarisiro mune zvekurima inogona kudzikira sezvo mvura isiri kunaya sematarisiro avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Upfumi hwenyika unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hauna kusimukira sezvaitarisirwa muna 2024 nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusanaya kwemvura zvakanaka nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze achikonzerwa neEl Nino, kuderera kwemitengo yezvicherwa zvakaita segoridhe pamisika yekunze, kusagadzikana kwemari yemunyika yeZig kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko kunonzi kwakakanganisa zvakanyanya maindastiri. Ko, pane shanduko here ingatarisirwa mugore ra 2025 riri kutanga mangwana? Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havaone paine shanduko ingaitika mugore ra 2025 nekuda kwemafambisirwo avanoti ari kuitwa upfumi hwenyika pari zvino.
Chekutanga muchaona kuti vashandi mihoro yavo ichiri pasi zvichakonzera kuti varambe vachigunun'una muna 2025. Tetepiri magetsi ari kushaikwa munyika zvinokonzera kuti zvinhu zvinonge zvichigadzirwa munyika zvinge zvichidhura. Saka izvozvo zvichaita kuti upfumi hurambe hwakatiremerwei zvakanyanya.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanotiwo gore ra 2024 rakaona vashandi vachisangana nezvose kufara nekusuva.
Manga mine atingati ma mixed fortunes. Aye kuti pamwe taigena, pamwe taibva taruza ma inroads zvikuru sei ku working class. Zvichikonzerwa nenyaya yekushaya kwedu yatinoti stable digit currency yenyika yedu.
ukuwe vema industiri, varu kuchema chema wachiti, kushayekwa kwa magetsi nguwa zose, kwaka wakanganisira zvakanyanya mugorera 2024, sezviri kutaurwa nemuzvina bizimusi, vari nyanzvi mune zveupfumi vaKalisto Jokonya.
Zvakanyanya kukosha. Kwani nika eri industrialized like Zimbabwe, kuti kuti mazita ali kumeneta wa. So atira ndi product yena bekinda be. Dino zata kota kuti hurumende itarisa nini ya kuti kwa majestic nature free nika ibibiri.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mwoyo mutambasere vanotiwo.
Tinofanira kuita tarisiro. Yekuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vachatora nzira yekuti tiwane rubatsiro rwakakwana. Chekutanga, nyaya yezvikwereti, nyaya yedebt crisis iri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kuwana kana mamwe manew lines of credit ikwanise kuwana kumwe kwainogona kuenda kuti iwedzere mari yainokwanisa kuzoshandisa kuti idzivirire nzara muruzhinji.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa Coalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti chakanyanya kubata nyaya yezveupfumi muna 2024 kuunzwa kwemari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG, iyo yavanoti haina kukwanisa kuita zvaivimbiswa nehurumende zvekuita kuti mari yemunyika igadzikane. Vachikohora vanoti kana hurumende ikasatarisisa zveupfumi hwenyika mugore ra 2025, zvinhu zvichatonyanya kuoma kudarika muna 2024 munyaya dzeupfumi, vachiti kuti zvinhu zvinake hurumende inofanirwa kushanda pamwe chete nemamwe mapoka nemapato anopikisa voita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Gore ra 2025 kuti riite zvakanaka, vanofanira kukoshesa zviraramo yevanhu nezveupfumi hwenyika. Ende kana vachiita izvozvo, zvinogona kureva kuti vaone kuti senyika tingashanda pamwe chete sei, even kuti vakwanise kushanda nevemamwe mabato kuitira kuti nyika ibudirire, nyika iendere mberi zvakanaka. Zvokuti varamba vachiita zvehumbi mudoga izvi, vachitoonesera zvavone zvavo zvekuti 2030 chichi hakuna kwazvotisvitsa. Ngavaise nyika pamberi, vave neshungu dzekubatanidza vana veZimbabwe kuti tishande pamwe chete.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube kuti tinzwe tarisiro yehurumende mugore ra 2025, asi vachiparura urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende mugore ra 2025, muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025, zvichibva mukumuka kwavakati kuchaita bandiko rekurima, kuvandudzwa kwenzira dzekugaya nadzo magetsi, pamwe nekugadzikana kunotarisirwa kuitika mumitengo yezvicherwa. Izvi zvasara kuona kunowira tsvimbo nedohwe, sezvakataurwa nevakuru vachiti vanotenda maruva vadya chakata. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nenguva dza8pm nhasi. Tiri kutarisa mamiriro angaita upfumi hwenyika mugore ra 2025 ratiri kutanga mangwana, uye mikana yairingaunzira vechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am mufuura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. Ukuwo hurumende inowedzera makore kuti vashande vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare. Mangwana ndichikushuvirawo zvakare gore dzvarakanaka. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 31 kumpalakazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe ineminyaka eminingi edlula 20 kungenamuntu oseke waqulwa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa.
Le Zimbabwe selesule kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lokunye.
Into yokuthi uzafika abe ngu-enjiniya kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher, kakufike leso sikhathi abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi.
Le Zimbabwe likhuphula iminyaka yokuthatha umhlalaphansi. Abantu abanengi bafisa ukuba umnyaka omutsha ube lenjabulo nentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. EleZimbabwe selesule kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lamanye amacala. Lokho kwethulwe kumbiko oyithulwe lamuhla kuphetshana le-statutory instrument okuvezwe ukuba akulamthethwandaba okumele ugwebe umuntu ukuba alengiswe. Umthetho lo ozakaziwa ngokuthi i-Death Penalty Abolition Act uzakwenza omahluli bedali le-Supreme Court besule izigwebo ezafakelwa abasentolongweni bagwetshwe kutsha ngendlela ababona ukuthi ilandela imithetho yelizwe. Umthetho lo upasiswe lidale lephalamende wasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, yena othi waphosa walengiswa esakhula ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe. Kodwa kulabanye abaphikisa ukwesulwa kwesigwebo lesi abathi abanye abantu sebezakwenza santando. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana kuCaca Phulu oligqwetha njalo omele ibulawayo edale le-Senate ekubandla le-CCC.
I-Constitution yeZimbabwe kususela ngo-2013 yavele yatshintsha umumo we-death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawuthi ungangena ekhoti asithi ulecala elidinga ukuthi ube ne-death penalty, ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i-death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala kukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty, sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belinesihluku yini, sokukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwatshiyelwa iparlamente ngalesi sikhathi-ke iparlamente isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty. Wabitetona tuwa ukangena hevele yona. Izi aplaya kupela kubo baba. Umama babe out. Labantu wanga pass away about between 18 and 69 years.
Kulabanya abathi konoko kwenza lala kuza yenza ukuthi abantu babulawe. Mahlana nje. Asiko konoko.
Ye, abantu ba lako konobala unalombono. Ngesikhathi kuvalwa iconstitution baningi ababesitsho njalo yikho kwagcina kuthiwe kuzatshelwa iparlamente ukuthi bone ukuthi kuhamba njani kodwa abacubungulayo abaresearchayo bayakwazi ukuthi ungayelizweni eledeath penalty uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingenadeath penalty zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe namacala izinto ezinjengeyikonomi ihistory yezimpi ezake zaba khona so akuhlali kuliqiniso kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede plus iZimbabwe zile minyaka eminingi edlula 20 kungenamuntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa njalo i-death penalty kwakukhangelele uzathola ukuthi ku-America abantu abaningi ababulayo ngabamnyama lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni it's always applied ngendlela yokuthi edistrictageta ama-populations so ngokuningi okunye okukhangeleweyo khonoko ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo emayelana ne-death penalty.
Lo umnumzana kucaca phulu igqwetha njalo emela ibulawayo edalela eParliamente kubandla le-CCC obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona leko bulawayo. EleZimbabwe selikhuphule iminyaka yokuthatha umhlala phansi yafika kwengamachumi ayisikhombisa i-70 isuka kwengamachumi ayisithupha lanhlanu i-65. Uhulumente kavezanga izizathu zokwenza lokho kumbiko awethule izolo. Umthetho lo ukhangelelwe ukuba uzaqala ukulandelwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi enhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo singakhangela abantu abaningi abangela msebenzi laba abasebancane ngakho ke amazwe wonke ayadinga ukuthi babe yibo abathola imisebenzi ngokuba yibo abasadinga ukufunda yibo abadinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo ngakho ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, siyabona njalo nxa umuntu sekhulile ukuthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako ephakwe nguhulumende akusindi khonokho.
Kuyasinda kakhulu kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kutshaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho asonto elula leyo uyawubone nje abantu nxa sebekhulile yimvelo ukuthi abe sethanda ukuthi aziphumulele alale axoxe labazukulu kanjalo into yokuthi uzafika abe ngu-engineer kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher kufike leso sikhathi abe yilokhu lalokuyana kufike leso sikhathi umzimba kawusavumi ingqondo ayisavumi kuyimvelo asonto okuthiwa yinhlamba sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule imizimba abasoze kwenelise ingqondo zabasoze zikwenelise kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuza kuwa izinga lakho esingathi iquality ngokuba babe senza babe ngenelise engqondweni zabo lasemzimbeni yabo
kambe kuyinokwenza uhulumende akwenze khonokho
izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane ngoba phela nanku abantu bayakhula kube sekuthiwa khona hayi kabahlale emsebenzini labo babe lokho besondla abantwana bekhona laphana abasele abantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu ngakho-ke kakukhangelelwanga ukuthi babe belokhu bebambelele kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi lalokho okwamanye amazwe kuyabe kuthiwa khona abantu kabahlale isikhathi bangaretire masinyane kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe sithi thina i-life expectancy kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokhu besemsebenzini ngaleso sikhathi ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kazimanga kahle elizweni.
Lowo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Thank you.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi mhlaka 9 kuZibandlela amahofisi wonke kahulumende azavalwa. Kukhalelwa owayengumongameli uJimmy Carter obhubhe ngesonto eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Biden uthi usuku lolu olweNational Day of Mourning luza kuba lusuku lokuhlonipha umoyi. UCarter wakhokhela leli lizwe kusukela ngo-1977 kusiya ku-1981. Ngesikhathi ekhokhela elemelika lalibhekane lenduvo zomnotho kanye lokuthunjwa kwezizalwane zayo kwele Iran. Loba isikhathi sobukhokheli bakhe sikhunjulwa ngenduvo ezahlangana lelizwe, uCarter waba ngomunye wabakhokheli bemelika abaphumelelayo kakhulu ngemva kokuthiya isikhundla sokuba ngumongameli. Wabumba inhlanganiso yeCarter Center ngo-1982, njalo wasebenza kweminyaka edlula amachumi amane ekhuthaza umbuso wentando kaZulu, ukuvikelwa kwamalungelo oluntu kanye loku ukwenqabela imikhuhlane emhlabeni wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Tim Muringai.
Kuqakathekile ukuthi uMnumzana Biden afake lelo langa ngoba uMongameli Carter wayeqakathekile ngezinto azenzayo for iMiddle East lathi eZimbabwe. Nguye wancedisa ukuthi kube lama peace talks eLancaster laphana abadala bethu sebengasizwisisani. Waba yigarantio yokuthi babezanika i-new government the finances ezokuthenga umhlabathi, but kwathi sokungena uMnumzana Ronald Reagan akusayenzakalanga.
Emelika kukhona na akwenzayo esingathi kuthakazelelwa nguZulu kumbe impumelela eyabakhona?
Wayezama laye ukuthi kube le peace kungela into zempi esizibonayo kathesi in every administration. Kuqaliswa khona ukuchana kwama-countries lani and iAmerica ichuchisa ifaka lamasotsha ahamba ancedisa whichever side abalifuna ukuthi linqobe.
UZulu lapha eAmerica uzwa njani kulandela ukubhubha kukaMnumzana Carter?
I think it's a mixed bag. Ngoba sibona ama-Republican amaningi bathi yena was one of the worst presidents, and ama-Democrats athi he was one of the most successful peacemakers. So ungathiwa it's a mixed bag ukuthi abantu bambuka njani in his 100 years. But siyakwazi ukuthi uMnumzana Carter was more of a power force after his presidency, ngoba ama-elections wonke phansi lonke jikelele sengathiwa sele yardstick eyokumeasure ukuthi ama-elections kumele ahambe ngale ndlela everywhere in the world. Abantu be-Carter Center ngathiwa yibo abahambayo betshaya ama-observations, and then ma kungathiwa kulo kungazwisisani yibo ababe-mediator.
Lo uMnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esilandelayo ezombusazo weMelika, obesecingweni lo Taboka Ngcobe weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula kancane amachumi ayisikhombisa, i-71 abafele engozini yemota lamhla ewele emfuleni esabelweni sebona kwele Ethiopia. U-Ahmad al-Sharam, khokheli omutsha wakwele Syria owagqinqula uhulumente ka-Bashar al-Assad, uthi uza kwenza kube lenkululeko njalo kungakhahlanyezwa abantu elizweni leli. Abantu abaningi bathi umnyaka ka-2025 uzafana leminye iminyaka ngoba impilo iza kuba lukhuni njalo isimo somnotho sizaqhubeka sisiba sibi. Ukuswelakala kwamagetsi lokungani kuhle kwezulu lakho kuyabethusa. Abanye bathi balethemba lokuthi impilo kungenzakala ibe ngcono, kepha izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2025 Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Swanda uxoxela abanye babo.
Abantu abaningi bebedonza nzima umnyaka 2024 esiwugqibayo. Abanye bathi labo 2025 esiwusungulayo kukhanya kumnyama. Unkosazi Bianca Moyo kaLathemba.
Sazi next year ukuthi kuyahamba njani, 2025 sizomngena kanjani, akulazulu, akulamali, eyi sedubeka nje. Lama-elections asephuzile ukufika 2028 ukuthi sivote, sibone ukuthi kuyalandelana njani, kumbe 2025 yena usiphatheleni.
Umnumzana Dumile Boroboza uthi ukhangelele ukuthi abale mali basize abahluphekayo njalo bafeze abakuthembisayo.
Singikhangelele i-order yeZimbabwe, bakhona labo ochivayo abale mali abahamba benika abantu abaphumeleleyo kulokuthi ngabancedisa ezibhedlela imigwaqo. Ukwakha izikolo, ngikhangelele njalo ukubana khonoko esathi sikhula kuprovince ukuthi ngo 2000 umuntu wonke abe lendlu, umntwana anelise ukuya esikolo engabhadalanga ischool fees. Kakubuyele kulokho abasithembisa khona ngemva kwenkululeko ukuthatha inkululeko.
Okungale kuhle kwezulu kwenza abaningi besabe indlala engaba khona. Ukusizana noMandla Golide ngomunye wabo.
Sitholile nje izulu elincane. We just hoping ukuthi next year sizithwale nzima ngamanzi lalokho esikulimile emasimini. We just hoping for the best ukuthi izulu lele linaso maybe lingacontinue futhi la next year. Kwenzele ukuthi sithole amanzi edamu kuyokugoqela amagezi lezilimo zethu esizilimileyo zithi ukukhula sithole ukudla.
UPrince Juma wale minyaka engama-20 lasikhombisa 27 uthi kazange asebenze kodwa ule themba uzathola umsebenzi ngo-2025.
Sizayithola imisebenzi njalo siyabe siyithola imali lapho siyabe sisebenza khona. So sithembe njalo ukuthi 2025 sizayithola imisebenzi.
Lawrence Dube ngosakhulayo le minyaka engama-20 lange-21 usekolijini kwamanje njalo ukhangelele umnyaka 2025 ukuthi ube muhle.
Okokuqala ukuthi ngibhale imihlekiso yami, ngipase, ngiphumelele lami, ngigraduate. Lokuthi njengelizwe sithuthuke ikakhulu endabeni zamagetsi lamanzi okusihluphe kakhulu lo nyaka. Ukungabi lamanzi kakhulu emalokitshini la labantu abaningi kubangela imikhuhlane enjengabo-cholera. Njengomuntu osesikolo kweze-health mbona kumele njalo kufanele ukuthi udaba lwamanzi lolu lunqotshwe. Njalo ngifisa ukuthi ngomusa wenkosi kube lamathuba emsebenzi avulekayo, ontanga bami bangajoni behlezi kodwa bezithole besemsebenzini.
Umnumzana Mohani Moyo uthi bekunzima kwabasakhulayo eZimbabwe.
Sithwele nzima nje singabantu abatsha nje kuphela, umnyaka iphomba ukubuya idlule iphela kulanto esiyenzayo, akulamsebenzi akulamali, but hayi ngiyathemba ukuthi 2025 engasiphathela nje okungcono njengoba sesingena ku-2025. Ngiyathemba ukuthi engxenye mhlawumbe into zingasitshintshela thina abatsha, sithole imisebenzi, sibe lokusebenza lathi, sibe lezimuli lathi, sikwazi ukuthi sibe lendlu, sithenge ama-stands lathi. So ngiyathemba ukuthi 2025 lo uzasenzela nje kuhle thina abatsha.
Kukhona ukhangelelwe unkosikazi Sifosiwe Nhliziyo ngomnyaka ka-2025.
Umnyaka ka-2025 ngikhangelele ukutshintsha kwe-economy, istability yemali, impilo itshintshe, uphileke kuleli lizwe.
Ubuhle Ncube ufunda uform 2 uthi ufuna ukwenza kuhle esikolo.
Ngomnyaka ka-2025 ngikhangelele ukupasa amathemamu wonke from term 1 to term 3 lokuthi ngikwanise ukujoyina ama-clubs wonke ngifuna ukuwajoyina njengebasketball.
Amaphupho okuphumelela akhona kuningi labantu ngomnyaka omutsha ka-2025 sengazi ukuthi izinto zizabatshintshela na. Abanye bathi ukukhala akusizi, oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima. Bona labo bebonga umdali ngesipho sempilo. Imele Studio 7 kobulawa ngithi happy new year. Ikamu lamungeza Jesus Banda.
Ukudaba olufanayo lanxa izizalwane zeZimbabwe zesithi ubumunyu kakhulu umnyaka ka-2024, iningi lithi ziningi njalo zinkulu izifiso abalazo ngomnyaka omutsha. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sharon Dube osebenza kwele South Africa ukuthi isifiso sakhe somnyaka omutsha nesokuthi abe ngusomabhizimusi omkhulu ohloniphekayo.
Hi, it's happy new year. Happy.
kuphele lu 2024 ngiyawish ukuthi 2025 ngiqala umuntu ayiqalela ibusiness yakhe njengoba nje sisemazweni qale nje ibusiness ibusiness elizohamba kahle happy new year kuye wonke umuntu.
Umlobo wezingwalo zesiNdebele uNkosazana Mercy Mvundla uthi phezu kwenhlelo alazo ezokuqhubeka eloba eminyakeni omutsha ufisa kube ngumnyaka wenguquko enhlalweni yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa.
Siyafisa futhi lokuthi njengabantu abangaphandle kwelizwe lakithi ikakhulukazi ngendaba ye-documentation ukuthi sikwazi ukuthola amaphepha a-right abantu behlale ngokukhululeka ngoba njengamanje wonke umuntu akahlalisekanga asikuthola ukuphumula.
Umnumzana Rambo Sibanda odabuka eBhubhude eTsholotsho kodwa osebenza kwele South Africa uthi ufisa kube ngumnyaka wokulunga kwesimo ekhaya.
Ingathi ilizwe lakithi lingabuya libuyele esimeni salo sakudala sikwazi ukuthi siye lithuthukisa izwe lakithi ngale misebenzi nale esiyenza kuleli izwe lala eSouth Africa. Ma kungabe kwenzeka sithole lawo mathuba ukuthi sikwazi ukuthi siyeze le misebenzi kwelakithi izwe lokuzalwa.
UNkosazana Sharon Ndlovu obesekhaya ngesikhathi seKhisimusi uthi eminyakeni omutsha ufisa uhulumende alungise umgwaqo osuka eBay Bridge usiya koBulawayo ngoba abaningi baphelelwa imota lempilo zabo kulo mgwaqo.
Kuhamba kanjani ukuthi singabi lo mgwaqo phezu kwemali engaka esikhiphe ebhoda? Kanza khulumele yami imoto encane engikhuluma ngayo ukuthi ifile TIP bambhadalise 950, iZimra 500, so that we get pass 180. Imali zethu zena lezi zibhadalayo ziyangaphi? Zingalungisa umgwaqo.
Usomabhizimusi eJohannesburg umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi umthandazo wakhe omkhulu ngokuthi kube ngumnyaka wokuqeda umkhuba okubulala mahlayana abantu emhlabeni jikelele ukuze kuvikelwe impilo zabantu ikakhulu emazweni ancindezela amalungelo oluntu.
Ngifuna utshintsho ukuthi kube notshintsho ku-United Nations after ngibone into eyenzakala eGaza abantu babulawa and mbona abantu babulawa endaweni ezinenkumazambiki mbona abantu babulawa kukho umuntu okhuluma nalana eSouth Africa nje asikho safe unless uthi ulungise le nto. We must be protected emhlabeni wonke jikelele.
Amaphupho eningi lentsha abalisa ukuphumelela ezifundweni ukugava ulwazi lomakhono atshiyeneyo kanti abanye bafuna ukwenda lokuthathwa ngo-2025. Iningi labasemazweni bathi bafisa ukwakha imizi ekhaya kuthi labo abathanda impilo emadolobheni bafisa ukuthenga izindlu ezibiza bona. Abathanda ezombusazwe bathi bafisa u-2025 abaphathele ibandla lezombusazwe elitsha elizabalethela inguquko okukade bayikhalela eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kulaba sakhulayo abathi balethemba lokuthi umnyaka ka-2025 uzabalethela injabulo lenhlala kahle, kube labanye asebelahlithemba abathi akukho kuzaguquka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. UTobias Mudzingwa we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Addington Mpofu osakhulayo okubandla le-ZANU-PF koBulawayo uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time we ukuthi ukhokhelwa i-experience yonaleyi obelayo ku-2024 ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi and elikhokhelwa i-experience yonaleyana ka-2024. And as young people we are optimistic because it's a renewed hope. Sesilethemba lukholo lokubekezela okurenyiweyo okutsha, you know, kubhustiwe kasha.
Kodwa u-Eric Gono owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Asikhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry.
and i-government e-Zimbabwe nxa sikhangele i-budget ka-2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama-opportunities for wabontanga. Lokhu kutsho ukuthi ontanga bazaphelela kuma-drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama-strip kid, ontanga especially abesifazane sizababona sebesabaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela i-government ibaphilisa ngalindlela kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanye amazwe, eyenza abontanga ngamanye amazwe. Sibona bona lapha eKenya bayefostile i-government yaziyazama ukulungisisa, siyababona beMozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela i-government e-operator ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha unkosikazi Mavis Sibanda uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo, bengameleli ukuqhatshwa, abaqhatshe labo bebe ngabaqhatshi, befunde ukwenza amabhizinisi. Mina lokho kuyangithokozisa ngoba kusho ukuthi intsha isiyaphambili, isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi. Ngathi xa sesiyahlala phansi abantu bethu bazazigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza. Amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi umntanami aqale umsebenzi ngalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga u-Immaculate Kwashira uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintithe, it's not the end of your life. And I've learned ukuthi ku-business kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo, udinge ama-solutions. Yes, it's normal as omama ukuthi siyathwala imithwalo eminingi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop him.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuthi babhadalele impahla zabo umthelo wama-taxes, kufanele kucace ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani ukwenzela ukwenqabela inkohlakalo. Ukuze sihlaziye lolu udaba sixoxele umnumzana Prosper Masibi, umqoqo wenhlelo kunhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation i-VZET kobulawayo.
I-budgeted tax njengenhlanganiso siyayamukela, kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube le-clarity. Isektha leyi ilabantu abathengisa ama-fruit and veg, isektha leyi ilabantu abathengisa i-clothing, kulama-welders, kulabantu be-transport. So the question now ku-government ukuthi how are you going to distinguish these sectors, nehlukanise. Because when the government was saying informal sectors they should formalize, thina njengenhlanganiso way for that, no, let's formalize ngoba kulema privileges amaningi ngokuformalize. Kodwa khonapha uformalization yangkhona nxa sokuza kuya ama-taxation system manje, so sebesifuna ukuthi kube kliye wazakale njalo ukuthi asoze kube labo corruption obazatholakala khona lapho. Ungakhangela ini economic perspective, imishina leyo ukudura kwayo the installation and everything vis-a-vis the checks abazayithatha ebantwini, ngelihlo lami akuhambelani. I-government sibile funa ukuthi ithole imali from the transaction system, but at the same time is in care more debt.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla leminye nje imithetho. Nakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizimusi asathuthukayo?
Thina njengenhlanganiso sithi akumelanga sikhangele izinto esezifikile ezindlini zabantu, because laphana sebesesiphambanisa i-vigeso kwi-violation of privacy yabantu. I-government ukuthi ifake ama-boundaries okuthi vele akusoze kube lethuba lokuthi kungena impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho dikeli. ungakhangela kumazweni lawa esingathi ngama-developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engenise impahla from outside ezitha engasidikeyanga. Thina kusihlula njani? Kodwa okusalayo, i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani, kuyangelatho ukuthi i-government kufuze yona ikhangele the elephant in the room, which is the corruption from ama-institutions abesema-border post avumelayo ukuthi impahla zakhona zezingene zidlule belimkhathaleza zibuye ngama-aeroplane ukuthi ziyalenzela ezindlini zabantu ziyadlula kuma-roadblocks zidlule endaweni eziningi.
Labo ngabanye umnumzana Prosper Masibi isiphatha amandla senhlanganiso ye-Visit esixoxelaye okobulawayo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.